Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misore na udzedu dzanasi chitatu mbudzi 29/2017. Dare redzi mosva rinowana Pastor Ivan Mawarire vasina mosva yavakapara pakuratidzira kwavakatungamirira gore rapera. Dare redzi mosva rinoti zvizvarwa zvine vabereki vanonzi vakaberekwa kunze kwenyika kana kuti aliens vane kodzero dzekunyoresa kuvhota semunhu wese wemuZimbabwe. Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzinoti dzinotambira urongwa hwemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa wokuedza kugadzirisa mamiriro akaita hupfumi hwenyika. South Africa inoti chirongwa cheZimbabwe exemption permits chawedzerwa nguva kuitira kuti vanhu vaendese magwaro kusvika musi wandira 31st 2018. Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum tiri kutarisa zviri kuitika muZimbabwe uye zvazvinoreva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202465038. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatainas. Tinokuyeuchidzai vateereri kuti muteerere zvirongwa zvedu zvitsva zvatakapakura zviri kutanga izvona 6 a.m. mangwanani ega ega na 2 p.m. masikati uyezve chirongwa chatagara tiinacho sa 7 p.m. Saka musakanganwe kutiteerera nguva idzodzo dzinoti 6 a.m. 2 p.m. na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwezve mangwana kuti tichange tiine chimwe chirongwa pachange paine hurukuro dziri kukokerwa neVOA dzinonzi idzo gwara rekuenda naro mberi. Hurukuro idzi dzichange dzichiitwa paVOA nemusi wechina mbudzi 30/2017 panguva dzinoti 4:30 p.m. kusvika na 6:30 p.m. Panguva idzodzi munokwanisazve kutiteerera pano panhepfenyuro yenyu yeStudio 7. Munokwanisa kutibata na 4:30 p.m. kusvika na 6:30 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-15580-6080 kHz shortwave mangwana panguva dzinoti 4:30 p.m. kusvika pa 6:30 p.m. kuti muteerere hurukuro yedu yatichange tiinayo tichizeya mamiriro akaita zvinhu munyika. Musakanganwezve kutibata paFacebook page yedu yeVOA Shona, apo hurukuro idzi dzichange dzichitepfenyurwa live. Munokwanisa kupindawo muchirongwa ichi muchinyora pfungwa dzenyu. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.